Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vanotandara nesu paFacebook page yedu, nhasi hatisi kuvapo paFacebook page tinenge tiinemi mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambirwa pamusoro pemakombi anonzi anosiya vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yokupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nechipiri yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa pamwe nokusagadzikana kwezvinhu kana zvichinga zvapinda munyika. Muyambiro iyi, America iri kuudza zvizvarwa zvayo kuti muZimbabwe munoparwa mhosva dzechisimba dzakafanana nekurohwa, kupindurwa mudzimba kana kupwanyirwa dzimotikari. Inokurudzirazve kuti zvizvarwa zvayo zvisabuditse mari pese pese, zvisapinda mumisangano yezvematongerwo enyika, mukuratidzira kanawo kumagungano uye kuteverawo yambiro dzinenge dzichiburitswa mumapepanhau nenhepfenyuro zvemunyika kuitira kuti zvikwanise kutora matanho nokukasika. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwedzimhosva dzakadai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjererai kana muchienda kunyika yakati, zvinoafekta zvinhu zvakawanda, kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinisi. Vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti shanyire ikoko. Saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi, uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo. Zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro?
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo vasori vanoita basa rekuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana kuchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri serious sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende, tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka, musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Abo vanga vari nengo ya ZANU PF wa Frank Guni vari parunare mu Washington DC na Jonga Kandemiri we Studio 7. Sangano re Passengers Association of Zimbabwe riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjere mamwe makombi anotakura vanhu achizovasiyira munzira kuti vakwire imwe zvekombi vachibhadhariswa kuti vapedzise rwendo rwavo. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati sangano ravo riri kutambira nyaya zhinji dzakadai kubva kuvanhu. Vamwe vachiti vakanosiyirwa kukwekwe ivo vabhadhara kuenda kuBulawayo. VaGoliath vati vari kukurudzira vanhu kuti vatarisise makombi avanokwira uye kuti vazivise sangano ravo kana vakasabatwa zvakanaka mumakombi avanenge vashandisa.
Vanhu vemakombi vanofamba mahighway vatanga katsika kakaipa zvikuru. Singe makombi anofamba muna Bulawayo Highway vakutakura vanhu vachivasiyira munzira ivo vamboti vari kuenda kuGweru. Vanosirwa mukadoma kana kuti muchegutu vopinzwa mune imwe kombi vachiramba vachingochinja vanhu zvichienderana kuti vari kuperera kupi. Izvo zvinozoita kuti hama neshamwari dzinge dzichirasikirwa nemudziyo kana kuvhiringika pakufamba nekuti vanenge vachingopinzwa mumakombi vasvika pane rimwe guta kuti vazosvika kwavari kuenda. Dzimwe nguva vanonzi mari ini yaperera pano nekuti vanenge vasingazivi kuti munhu apuwa mari iyeye. Saka tiri kuzivisa vafambi vese kuti vanofamba nemugwagwa waBulawayo Road kuti vange vachiripota kuita kwakadai kumapurisa eZimbabwe Republic Police kana kutiudza vePassenger Association panhamba dzinoti 0712330 munokwanisa kutibata pa 0773239688 zvakare tinzwisise tibatsirane tione kuti matakurwa zvakanaka. Hamusi kudiridzirwa kana kutyorerwa kodzero dzenyu pamunenge muchifamba. Tinokumbira kuti mutorowo manamba plate yemotikari idzodzo kana mufananidzo wemotikari nenamba plate kana kuti makombi crew acho kana zvichiita makaona mukana, asi musazoita kuti zvinozokuomeserai nevanhu ivo.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Dzimwe nhengo dzeparamende nezuro dzakaudza gurukota rezvemari vamuturi Ngwiwe kuti veruzhinji havachavimba navo munyaya dzeupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanwiwe kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica asi ikazozvishandura. Izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto, izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pa nehurumende.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makamboudza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanwiwe vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashanduro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vaudzawo vanwiwe kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
chinja yaka chinda ku RTGS siyo yaka kaya chinja wa ndi baka ibenye ni 2.5 vashitanga iko zuhu kutara kwa ndu kita nasu ni ilipa 3.5 ma banks kana ushita kuchinja mari yako US into RTGS saka asima sarare alipako na manji ndi food zakare Mr. Speaker yaka chinja zakare chendra nani mkuchinja kwa wakaita kupinja kwa wakaita hivo pachao minister
vati zaka kosha kuti hurumende iwone zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu asi vamwewo vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana vatiwo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya
kuti zvakaita zviri pachena zvakaitwa nehurumende hazvina kumbovanda Mr. Speaker zviri pachena kuti vakati ivo RTGS haienderani neUS zviri pachena kuratidza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ni $250 handika which means zviri pachena honorable speaker haikona kuti vangatitorise zvinhu ndirizvetu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuminyika
asi vamwewo vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuamerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asi ivo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindastry nemakambani pataenda pamhepo vanyuve vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika mone monyaya mumiriri wechipinge East vameti mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika
tivatoudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gope nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days ngavatipe polisi yavo yeministry thank you
mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro
tine vanhu vakano zvigarisa munzvimbo dzisingafanhwe kunge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo Mr. Speaker sir ino yanguva yekuti ti increase production and productivity hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura we want to bring sanity Mr. Speaker to the agricultural sector
pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuchemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi mubepa nhau reHerald mune nyaya yechikwata chenhumwa nhanhatu dzinobva kuUnited Nations Angola neCape Verde dzauya kuzoongorora kuti komishini inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption inoita basa rekurwisa uori zvakanaka here muDaily News mune nyaya yePublic Service Commission iyo inoti vashandi vayo vana vakafa uye vamwe gumi nevaviri havasi kuzikanwa kwavari zvichitevera kuvhiringwa kwakaitwa Zimbabwe nedutu mupengo idai Zimbabwe Mail ine nyaya inoti mapurisa ekuPort Elizabeth kuSouth Africa asunga muchairi wendege Kelvin Zirema wekuZimbabwe anonzi akatyaira motikari yake akadhakwa pakatsika nekuuraya munhu nekudimbura gumbo remumwe mudzimai ndokuzobondera motikari ina dzakange dzakamiswa padivi pomugwagwa Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
Maskera sei vatereri ve Studio 7. Nemi varedzi ve chirongwa che Studio 7. Nasi ndongo taurao point yangu ndichida kubvunza kuna maikupe avo vari kuti ndivo vakasirwa chigaro. Chigaro chavakasirwa ndeche MDC Alliance here kana kuti ndeche MDCT. Zvichimirira Thokozani here kana zvichimirira Tsvangirai. Then pane imwe point zvakare ndoda kuti ndizivewo kana vakateerera kuti zvoni kana ivo vachiti vakasiyirwa chigaro, kose vakaita congress yavo, kose vakanga vachicontesta kuda kuva president vasina kujoina yekwa NDC Alliance. So sei vakanga vari muballot box vachida vachicontesta vachamiswa vari muballot box vachicontesta. Sei nhasi unova kuti ndiwo muridzi weMDC. Ndoda kungoziva kuti MDC Alliance here yavari kuti ndeyavo kana kuti iMDCT Thokozani atizive. Please kana vakateerera ngavativudzewo kuti iMDC ipi yavari kuti vakanyererera. Tese vateereri tinzwewo. Ndatenda zvangu. Zita rangu ndonzi TK.
Magadi mose vashamarari veStudio 7. Nokutendai zvikurusa chirongwa chenyu chamunoita chinotibatsira kunzwa zviri kuitika munyika medu. Inini ndoda kutaura pahurumende apo yedu yeZimbabwe yaakukanganisa. Hazvina musoro zvavari kuita kuti vanounganidza mari voisa pabhajeti voda kubhadhara varungu vakaenda. Hazviri kuti kuvabhadhara vachadzoka vachinoinvesta muZimbabwe zvakare, havadzoke. Dai mari iyoyo vatoigadzirisa zvikudiwa muZimbabwe umu, edza vaiisa kubhajeti remagetsi vagadzirisa magetsi vavo vanhu vaone magetsi munyika, kana kuti voita kuti mvura vanhu vaone mvura, kana kuwedzera maticha mari yavari kudai vana vaende kuzvikoro vana vadzidze. Vose vana vanobva kudzidza kuda kwemari, asi vari kuwana mari yekubhajetira kuti vape varungu vasina chiyamuro chavanoita muZimbabwe. Hazvirevo kuti vachadzoka. Kana pachingova nehurumende yeZANU PF varungu havadzoke kutambisa nguva kwavakuita uku, ngavaregawo zvinetsa ndeti kwatiuni ndimuno muJoburg patiri kutambura titambura muno tichaza kurarama tiza munyika nekuda kwenhamo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wane, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndeitwa Pasimoni, ndiri kumuSouth Africa.
Masura sevatamarari vestudio 7 vanajonga kandimire tinokukwatisai nemufaro. Ini nyayangu panyeira kwedu kuZimbabwe. Zimbabwe nyaya ingoripo ndeyekuti Zimbabwe kune maminerali, mari yakazara munyika medu. Mari zvose dzitinawo, tine maasbestos, tine diamond, tine gold, tine platinum muZimbabwe. Ende maminerali emuZimbabwe paindernational market maminerali anotengwa nemari yakanaka. Vakawanda vari vanhu vakapedza zvikoro, vakapasa, vane madiploma, vane madegree, nemaskilled people vari kutidza nyika isedje kuti tidhivelope nyika yedu, but tiri kutotidza tidhivelopa nyika dzevamwe vanhu. Andinikoni inyaya yekutsvaga zviri nani zvinogona kuti ndinoraramisawo mhuri yangu pane kuti ndisedje nditambira 200 kana 400 RTG okuti hapana kana 3 days dzainokwanisa kundisevha nemhuri yangu kumba mangu. Saka ndotonyatsoona kuti ine hanisikiudhi, saka zviri nani kuenda kunotsvaga nyika ndozvaiopiwawo mari yekuti ndigone kuraramisa mhuri yangu. Nyaya iripo ndeyekuti vatadza kurama nyika varunavo, ngavasiyane nazvo vape vanogona. Tinodzoka timhanya kumuta ende Zimbabwe haimbotori 6 months. Tinenge tadzokera pedu paya paubreakfast papo. Ndatenda hangu ndiipa Mpumalanga.
Makadiwa namkoma Jonga, namkoma Blessing for Studio. Ndina kutaura zvangu nyama dhuku. Vama dhuku vanoziva kuti chii chakauyisa masanction. But havana kana nemusi hwana vavakambotiwo vanhu vanofanira kuti vaungane vabvunze kuti ndiani akatumira masoja mugwagwa kunopfura vanhu vairatidzira. Ndiani aitumira masoja kuti apinde mudzimba dzevanhu achireta madzimai nekukanda mategazi mumadzimai akazvitakura nepamuviri. Havana basa nazvo. Zvekufa kwevanhu hamuna basa nazvo. Munofunga kuti kudai zvano zvafamba zvakanaka, zvano PF yarega kusongwa, yaroga kusorewa neutongi hwayo hwakaipa hwairi kuita. Zvano PF iri kutonga nedemo, please. Zvano PF vanhu vatambura, vanhu vakatsamwa muZimbabwe nekufa kwevanhu, nekushungurudza vanhu, nekumbunyikidza tikodzero dzevanhu. Yakazvibvira kare zvano PF vanaitaidza mara vakashaikwa. Hapana kana ari kuzvisimudzira musoro. Vakone hwaye zvino kutonga nyika, vochema nemasanction. Havazivi here chakauyisa masanction, vanoziva. Saka sei muchimhanya kuda kunoita nhaurirano dzekuti nyika ngainde mberi, enda mberi sei nyika ine ropa. Tangai mataura nyaya vamadhuku dzekufa kwevanhu. Kuti ndiani akatumira masoja mumugwagwa kunouraya vanhu? Ndiani akatumira masoja mudzimba dzevanhu vachiri pavanhu kuti nhaurirano dziende mberi? Pasina izvozvo hatina chokwadi kuti pane nhaurirano dzinofamba kubva ipapo dzatienda zitara kunotenderai ndi South Africa mujogeti.
Ini ndinorwadziwa chaizvo kurarama kwatinenge tichiita tiri kuno kuSouth Africa. Kana tichirarama tiri kuno South Africa kunoku tinorarama zvisina kana kumbomira zvakanaka, uye tinorarama tisina kusununguka. Saka sevana veZimbabwe tinenge tichitarisirawo kuti nyika yedu yeZimbabwe ive neshanduko. Shanduko kana tichitaura zveshanduko tinenge tichitarisirawo zvekuti bato ratinenge takatarisirawo reMDC rinotungamirwa naiye Nelson Chamisa ndobato ratiri kuda kuti rive bato richatonga nyika yeZimbabwe. Kuti zvinhu ndizvo zvichanotifambirawo zvakanaka mukati menyika yeZimbabwe. Tokwanisawo kubvawo munzvimbo dzatakagara kuno kunze kwatiri tokwanisa kuuyawo kuZimbabwe. Tinotirwadza Zimbabwe ichiita semuitiro wainenge ichiita neutungamiriri unenge uchiitwa neZanu PF. Zanu PF yatungamirira nyika yeZimbabwe bat haina chairi kuti yaikwanisa kubudisa mukati menyika yeZimbabwe. Saka zvinhu zvinotirwadza. Tinokumbirawo kuti Zanu PF dai yange yatinzwirawo tsitsi, dai yakwanisawo kusununguka, yakwanisa kumboisawo mumwe anokwanisa kutungamira nyika iyi. Notenda zvikuru kwazvo nekuti pawo chirongwa cheSteve Seven tikwanisi kuva tichitaurawo zvatinenge tichiwirawo zviri mukati memwoyo wedu. Totenda chaizvo. Ndinditiwawo Josa Mukandenga ndiri kuno South Africa, Cape Town.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhina vedu Nure Alabama muAmerica vasaina mutemo unorambidza kubvisa pamuviri kwese zvako kunze kwokunge nhumbu yacho ichiratidza kuti ingauraya wakaitakura. Mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nekuti unorambidza kuti vanenge vabatwa chibharo kana vanenge vaibviswa pamuviri nehama vabvise nhumbu zviri pamutemo. Hurumende yeNiger inoti mauto ayo gumi nemanomwe vakaurayiwa uye vamwe gumi neumwe havasi kuzikanwa kwavari mushure mokurwiswa nevanhu vavasingazivi muguta retongo tongo kumavirira kweNiger. Munzvimbo iyi ndimo makaurawa mauto mana ekuAmerica pamwe chete nemauto mana ekuNigeria muna 2017. Makatirira kuStudio 7, anemi mchurongwa, Titanono Kawande, ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Senator Elizabeth Warren vedu Nure Massachusetts, avo vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwikwidze kuita mutungamiri wenyika, vakaramba kukoka kwavakaitwa nenhepfenyuro yeFox News kuti vauye pakaungana vanhu vachibvunzwa mibvunzo zvichibudiswa patelevision yeFox News. Senator Warren vakati havasi kutambira kukokwa uku nekuti Fox News inonyepa uye iri kuita mari mukukurudzira ruvengo pakati pevanhu. Senator Warren vakati Fox News inobatsira avo vanoita zverusarura. Vakati havasi kuzokurudzira vanhu kuti vatarise Fox News nekuti inoita mari mukurwisanisa vanhu nekukurudzira kuvengana pamwe chete nekunyepa. Mai varubi Alec Macheso. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambira pamusoro pemakombi anonzi anosira vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yekupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamutunyuve vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruimbo navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.